vakauya vakomana vemauto avo nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chichimbiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pahuri yadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko so vakazopedzisira nokuya kumba kwangu nguva dzakuma 11 kana kuma 12 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva vari zepfuti pamba pangu
vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika
hazvina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma 12 saka chakaitika ndechokuti ipapo takangoita chipatapata nemhuri ini ndobva nangondovanda mutoireti muchimbuzi chomuvakidzani wangu ndo mandakavata umomo mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu nokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa saka nyange nanhasi mhuri yangu ndakatoibvisa iri kwairi kwairi kuwana kuzorora mushure mokunge vachizivwa nepfuti dzanga dzaridzwa pamba
vasikara vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko pawhatsapp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa
hapana zvaungaita vanhu vakanga vazhinji vakatira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete so vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda momandinogara vakafunga kuti dzimwe nambo ndaanga ndafa saka ndivo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti ha tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marisirwo akaitwa kuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaiko
vasikala mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku
ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no kana vachida kukurayai ngavakurayei musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungiza imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungiza saka mukazoonekwa muri mavatungamiri muchita muchipinda mukuvanda ko vanhu vari ordinary vanozoita sei ipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda ko ivo vanhu vangazoita sei ndo zvakatakisa ndibude izvozvo ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiri rega ndibude panze kana ndichipa ngandisi hangu
upenyu hwenyu vasikala hwakachengetedzeka here pari zvino
chiripo ndechekuti hapana chandichafanira kusha nokuti ikodzero yomunhu wese womuzimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo murayiro wenyika inonzi constitution inotiprotekta tose zvakare manzwa statement yandaishwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook peji yangu ndichiti chiwenga namunangagwa budisai bvisai masoja enyu muchitungwiza kana vakasavabvisa nokuti kumazuva mana apfuura masoja anga achiya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu kumatownship ese omuno saka isu ini nhasi ndaishwa statement yokuti murangagwa nachiwenga bvisai mauto muno muchitungwiza nokuti zvaari kuita zvokuponda vanhu izvi hazvi vari kutora kodzero dzavo kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomuchomubvuro kundotsvaka court interdict yokuti ani ibve muno muchitungwiza nokuti zuva nezuva usiku hwoga hwega vari kuuya kuno kuchitungwiza kubva nenguva dza7 o'clock kusvika koedza vachingoponda vanhu mumatownship vanowanikwa vari mumabhava vachizvifarira vanowanikwa vari pamagrosa vachizvitengerwa vanozvitengerwa magrosa ravo okumba vanongosvika vachirobwa vachitorerwa kodzero dzavo saka ndapai statement nhasi pafacebook page yangu kuti chiwenga namunangagwa budisai masoja muchitungwiza kana vakasavabudisa kusvika nomusi womuvhuro ndiri kuvaendesa kudare redzimhosva